Ma Warriors achange asina captain wavo Ocean Mushure uyo akakuvara pamwechete na talent chawapiwa uyo aenda ku South Africa kunobatana nechikwata chake chitswa chebaroka mumutambo wavo we Africa Nations Championships ne Namibia. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti ienderere mberi nemakwikwi aya. Pamusoro pezvo, Gerald Takwara uyo aibheba moto kumakundano ekosapa Castle Cup haasi kutamba zvekare sezvo asati asimba kubva mukurwara kwake uko kwakatanga apo chikwata chemaWarriors ichi chaive muvinduk mumutambo wavo wesondo rapera. Asi maneja wamaWarriors vaWellington Mpandare vanoti mushure mekunge vatarisa zvikwata zvese zviri muPremier Soccer League vanoedza vatambi vakaita saHonest Moyo weHighlanders, Denver Mukamba weDynamos, Devon Chafa weCapes United naLeroy Mavunga weYada. Avo vaMpandare vanoti vari kutsiva vatambi vabuda muchikwata ichi. VaMpandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi ava vachatamba zvinodadisa pamutambo nemaBrave Warriors.
Tinovimba kuti ava kupana vatashedza vachamirira nyika sezvo variwo vaonekwa kuti vari kutambawo zviri nani. Pane vamwe vari kutambawo vanogona kunga vakaenzana navo, but kutarisa kuti ava vachamirira nyika vanofanira kuziva kuti kusarudzwa kwavo kunoreva zvakakosha chaizvo panyika, saka tikutarisa kuti vachatiitira zvakanaka panyika.
Pari zvino Namibia iri kutungamira 1-0 mushure mekukunda kwavakaita svondo rapera. Asi mumwe muteveri wemaWarriors vaWilliam Mahoko vanoti National Sports Stadium maBrave Warriors hapone.
Izvi tiri pamusha pedu, ende paNational Sports Stadium so far hapasati pambo tine a clean sheet. Harisi kudyiwa paNational Sports Stadium, saka tikutarisira kuti isusu tinohwina.
Pamusoro pevatambi vatsva ava, maWarriors ane vamwe vatambi zvekare vakaita saAbbas Amidu weCapes United, Emmanuel Mandiranga weDynamos pamwe naPrince Dube weHighlanders, avo vane mbiri yekukanda zvibodzwa mumambure. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaIsaac Maheya vanoti vachitarisa mamiriro akaita maWarriors, Zimbabwe yakatokunda Namibia kare.
Kuhwina takatokutarisira ende tichatokutora kuhwina ikoko.
maWarriors anofarira kukunda nezvibodzwa zviviri kana kudarika zvisina mudzorero kuti vakwanise kuenderera mberi nemakundano aya. Vakakunda sezviri kutarisirwa, maWarriors anosangana nechikwata chichakunda pane mumwe mutambo uyo uriko pakati peLesotho neComoros. Comoros iri kutungamira 2-0 kubva mumutambo wavo wekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.